zvafamba zvakanaka maningi ende tinofarawo kuti president razotumawo marepresentative wavo even vice president Mohadi vatumirawo representative wavo both vazoisa maflowers and also chief secretary to the president and cabinet vatumirawo maflowers avo and also permanent secretary for public service commission vatumirawo maflowers avo and that is above what they had already done to support the family.
Tinoona kuti hurumende yakanga yatora mutoro werufu ichiti ndo ichabatsira pakuchengetedzwa kwavachifunyise ndo zvavabudirira kuita here nhasi?
Sure, vakabatsira and I think vachiri kubatsira until we are done.
Pakanga pakaziviswa kuti paimirirwa mwanasikana wavachifunyise muzvare Chipo Chifunyise vakakwanisa here kunge vachizosvika munyika?
Akasvika zuro masikati tichitotora mutumbi wavo kubva kunyaradzo tichienda kuthiata in the park where the artists different organizations and artists paid their tribute kuvona vachifunyise.
Tichitarisawo imi semhuri yekwachifunyise marasikirwa zvakadiwo nekushaya kwavachifunyise.
You know what, it's like you're saying the fruit tree that was feeding the whole family has gone. And now, yeah, I'll tell you, it's a big, big challenge. Tarasikira, when we can't fill up the gap here, sir, he was the father figure. I mean, he was the whole family in one.
Tinoona kuti vachifunyise vanga vaita hama neshamwari nyika yose nepasi rose kuburikidzawo nemabasa avanga vachiita ekuita zvemitambo nezvimwe zvakadaro. Muchakwanisa here semhuri kuramba muchizviendesa mberi?
That's a big one. Tichaedza. For those who reach out to us, who acknowledge, but I'll tell you what, it's an impossible task. Vabaka vachifunyise vavari munhu wekuti was available for anybody, even susu vana pane pataito was very jealous because of the fact that he didn't have enough time for us because he would support children who are outside the family and even the clan, and he was just all over. Tingataura hedu kuda tichiti kutamba mbaku hakuda kudi izvo zvinhu zvizvi, but when we talk about wisdom, no, tingachepe hapana wandingafungire mufamili angazvikoni.